manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateriri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro ndira 9/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi mukuru wematare edzimhosva Justice Luke Malaba varamba kuti matare ari kukundikana kutonga mhosva dzeuori.
Vasikala vambomira kunzwa kudare kwevhiki mbiri dzinotevera vazodzoka kudare muzvitapfuura zuva ra 23 January. Saka izvi tazvizivisa kudare kuti ndivo zvakaitika panguva shoma yapfuura iyi.
Muumiriri weZengeza West mudare paramende vaJob Scala votadza kumira pamberi pedare nekuda kwehurwere.
Munhu wese ane kodzero yekuchengetedza upenyu, yekuchengetedza zviwanikwa, yekuchengetedza zvivakwa uye yekuchengetedza zvipfuyo nezvirimwa.
Mafashamu emvura oparadza zvivakwa mune dzimwe nzvimbo munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wevatongi vematare edzimhosva munyika Justice Luke Malaba vanoti matare emunyika ari kurwisa uori kunyange hazvo paine vamwe vari kugununguna kuti ari kukundikana. Vanoti pari zvino pane mhosva dzeuori dzinodarika 140 dziri mumatare uye dzimwe dzemhosva idzi dzakatopera kutongwa. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachiparura kushanda kwematare gore rino, vamalava vati uwandu hwenyaya dzeuori huri kumatare hunoratidza kuti mapurisa pamwe nevachuchusi vari kuita basa ravo nemazvo.
The common source of criticism received emanated from litigants.
Vazhinji vanochema-chema ndevaye vanenge vakundikana kumatare uye vanobva vati vatongi havagone basa kana kuti vane uori.
Vati matare anoshanda akazvimirira asingaudzwe zvekuita uye mitengo yavo inofanira kuremekedzwa. Vamalava vati kana vachuchusi vakaramba kuroverera munhu pasina humbo kumatare, mamwe mapazi ehurumende yakaita semapurisa kana Zimbabwe Anti-Corruption Commission haafaniri kupindira munyaya idzi. Vaenderera mberi vachishorawo mamwe magweta ayo vati anoshoropodza matare.
It is regrettable conduct for a legal practitioner to go on social.
Hazvina kunaka kuti magweta aende kadade mutande kana kutaura nevatori vachishora vatongi nekuti vapa mutongo wavasingafariri.
Vamalava vati vanofara kuti kushandisa michina yechizvino zvino pasi pechirongwa chavo cheintegrated electronic case management system pave kuita kuti nyaya dzitongwe nekukasika. Mutungamiri wesangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vaudza Studio 7 kuti vafara nechitsidzo chaitwa navamalava kuti matare anoshanda akazvimirira, asi vati hapana chakaipa kuti munhu ataure kana asina kugutsikana nemutongo wedare.
Ndingati pagore rapfuura iri hatina kumbonisimba eni kana kunyunyuta kubva kunani including kuna Chief Justice kuti pane magweta asina kuzvibata zvakanaka pavaidhila nenyaya dzeku atsoropodza mitongo yabuda kumatare. Nyaya yekutsoropodza mitongo yematare I think inyaya iri yakakosha zvikuru because inoita kuti vanhu veruzhinji vave confident kuti kana vaenda kumatare nyaya dzavo dzinotongwa. Kana tisina kufara nazvo tine kodzero yekutaura nezvekuti hatina kufara nezvazvo.
Muzvinafundo Love Momaduku vaudzawo Studio 7 kuti magweta ane nzira yaanofanira kutaura nayo kana asina kufara nemutongo wedare.
kana uri gweta haufanofanana nemunhu ari kungotuka ari apo. Uri gweta taurawo zvokuti aiwa hatina kugutsikana nechakati, usangovambawo kuti aiwa munhu iye atonga akatengwa, ndozvavari kuramba. And pamutemo chaiwo chaiwo magweta haafanota izvozvo. Ndandaro kuti kana waita gweta, wada kuita gweta, ita zvatigweta.
Meya weguta reHarare zvakare vari gweta vaJacob Mafume vanoti zvinofadza kuti Judicial Service Commission inoda kuti matare aende kunzvimbo dzinogara vazhinji, uye kanzuru yavo ichavapa nzvimbo dzekuvakira matare aya.
Tichange tichavapa land yekuti vavake makotsi. Pari zvino toda kuti tovape land kutafara, tovapa land kubudiriro, tovapa land kuhigh fields. Iyi iland yekuti makotsi vanhu vasafamba vachipinda mumakotsi. Saka isusu seguta tiripo kubetsera makotsi, kubetsera majustice system nokuva provider pekuti vavakire vanhu vaite access to justice.
Vamalava vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo, zvakakosha kuti mapato ezvematongerwo enyika aone kuti sarudzo dzaitwa murunyararo. Vati matare anotarisa kuti mutemo utevedzwe munguva yesarudzo, vachiti izvi ndizvo zvega zvingaite kuti munyika muve nesarudzo dzisina mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mumiriri weZengeza West muda reparamende vaJob Scala vanonzi vari kurwara zvakaipisisa zvekuti vana chiremba vakurudzira kuti vambomira kuunzwa kumatare kwemasvondo maviri ari kutevera vachimborapwa. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Rimwe remagweta avaSkala vaHarrison Nkomo vaudza Dare kuti ana chiremba vavo pamwe nevehurumende vakaongorora vaSkala vari kujeri mukupera kwesvondo, zvikaonekwa kuti vari kurwara zvakaomarara nemudumbu. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa navaSkala akanangana negoredzwa, vachiti vari kufungidzira kuti vane chirwere chegomarara. VaNkomo vaudza Dare kuti ana chiremba ava vakapakurudzira kuti vaSkala vambozorora uye vaongororwe zvakare mumazuva mashoma ari kutevera zvitevera kurwara kwavari kuita. Rimwe remagweta avo vaJeremaya Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvavaudza Dare.
Nemusi wemugovera watapfuura wevaSkala vakaonekwa nemadhokta avo pamwe chete nemadhokta ekuprisons. Ana chiremba vakatenderana kuti zvechokwadi urwere huripo, urwere hwakakomba hunoda kuti huongororwe. Saka dai zvaibvira vaSkala vambomira kunzwa kudare kwevhiki mbiri dzinotevera vazodzoka kudare mutapfuura zuva ra 23 January. Saka izvi tazvizivisa kudare kuti ndo zvakaitika panguva shoma yapfuura iyi.
Nekuda kwekurwara uku, magweta avo atachasvitsa chimwe chikumbiro kudare chiri muzvinyorwa chekuti mamwe magwaro emhosva akapiwa vaSkala, nyaya vari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya matare kwatanga asatambirwe nedare. Mutongi wedare, amai Marehwana Zvogofa, vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi kana vachuchisi venyaya iyi vasvitsawo magwaro emhinduro yavo kudare pachikumbiro ichi. Amai Gofa varasawo chikumbiro chavaSkala chekuti kutongwa kwenyaya vari kupomerwa iyi kuburitswe pamadande mutande nepadzinepfenyuro panguva iyoyo inenge ichitongwa nyaya iyi mudare. Vati hapana mutemo unotsigira izvi, vachitiwo kuburitswa kwakaitwa nyaya yesarudzo pachivhitivhiti yakakwidzwa navaNelson Chamisa kudare mushure mesarudzo dzemuna 2018 dzavanoti dzakabirirwa yaive nyaya yanga yakatarisirwa nemunhu wese munyika, yavati yakasiyana neyavaSkala avo vakanga vaudza Dare kuti hama dzavo pamwe nevanhu vemuZengeza West vavanomirira vari kuda kuziva mafambisirwo ari kuitwa nyaya yavo. VaBhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Vapa chikonzero chekutanga chekuti hapana mutemo chaiwo wakanyorwa unotaridza kuti zvingafambiswa sei kana zvichemo zvakadaro zvinge zvaitwa. Ukadare rikazotarisa zvakare rikati panyaya yavaChamisa yakatefenyurwa panguva yazvaiitika nekuda kwekuti inyaya yange yakatarisirwa nenyika yose. Saka yabva iti izvozvo zvasiyana nenyaya yavaSkala pakuti semaonero edare nyaya yaSkala haina kumirirwa nenyika yose, yakangomirirwa nevanhu vashoma-shoma vanove 16,000 vanomirirwa navaSkala vekuZengeza zvakare vana vavo vari kuchikoro.
VaSkala vari kupomerwawo zvakare imwe mhosva yekukurudzira mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvaremo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yebato reZANU PF vaPayas Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare. Vaskala vanga vakatarisirwa kutanga kutongwa nechitatu nenyaya iyi, asi magweta avo ati izvi zvinogona kutadza kubudirira nekuda kwekurwara kwavari kuita. Hama dzemufi dzinotadzisa kuzoviga mutumbi wamuzvare Ali kudzamara Vaskala avo vave nemazuva anodarika mazana maviri vari mujeri vabuditswa muhusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvikoro zvavhurwa nhasi kunze kwezvimwe zvikoro zveboarding kumasvingo nekumanikaland, uko kuri kutyirwa kuti kunogona kuita mafashamu zvinokanganisa vana vanenge vachienda kuzvikoro. Asi pane kupokana pakati pevarairidzi nehurumende kuti zvinhu zvanga zvichifamba sei kuzvikoro. Vamwe varairidzi vanoti vamwe vavo havanokwanisa kuenda kuzvikoro nekuda kwekuti vari kushaya mari, asi hurumende inoti zvinhu zvinenge zvanga zvakagadzikana. Vabereki vakawanda vataura neStudio 7 vati vari kushushikana zvikuru nekuda kwekukwidzwa kwemari dzechikoro pasina kutaurirana sezvinokurudzirwa nehurumende. Kuti tinzwe kuti zvanga zvichifamba sei, tabata mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, avo vanoti kuzvikoro varairidzi vachiri kugunununa nenyaya yekuti mari dzavari kupiwa dzishoma. Kuti tinzwewo nezvinyaya iyi, regai tichende kumutori wedu wenhau Nunurai Jena.
Mumwe mubereki ane mwana ari kudzidza pakutama, amai Joyce Matinyare, vanoti mari yave kudikanwa inoita madhora chiuru chimwe chete nemazana mashanu yakawandisa, uye vati vamwe vana vanga vasina kubhadhara vadzingwa.
So tichitanga kuwirirano vachiti vakuprivatize school vari kuda 1.5.
Amai Matinyare vanoti vave kutotengesa midziyo yemumba sezvo vasiri kuda kuendesa mwana wavo kune chimwe chikoro iye ave kuda kunyora bvunzo dzeA level.
Titotenga matv kana muchitenga totengesa, but some of us we are stuck between a rock and a hard place. Wangu mwana wa apasifu wotumubvisa now ndoya ndomisa pane makonde with the prevailing situation indotova ticha wakutogara pano kwangu kutopedzisa kubhadhara mafizi wakwereta.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mubereki vaThomas Mbewe. Mumwe mudzidzisi vaHosten Mutapa vanoti vaenda zvavo kubasa asi zvinhu zvakaoma sezvo hurumende isina kuzadzikisa zvayakavavimbisa.
Hongu zvikoro zvavhurwa nhasi uyezve varayiridzi vazhinji vadzokera kumabasa kunyange zvazvo zvakaoma, nekuti chimiro chiripo ndechekuti vazhinji vedu mari dzemabhazi chaidzo dzokudzokera kumabasa hadzipo. Mari dzekutenga zvekudya zvavachanoshandisa vakamirira muhoro wavo mwedzi uno hadzipo, uyezve mari dzekubhadharira vana vavo school fees hadzipo.
Nyaya yekukwidzwa kwemari dzechikoro dziri kunetsa muzvikoro zvekuti vamwe vabereki vane vana vanodzidza pakutama vakatoendesa chikoro chavo kumatare edzimhosva yepamusoro kana kuti High Court mushure mekunge chikoro ichi chafunga zvekuzvimiririra kana kuti privatization, zvakaita kuti mari dzechikoro dzikwidzwe kubva pamadhora mazana matatu emadhora ekuAmerica kusvika pamadhora chiuru nemazana mashanu kutanga kutoro yekutanga gore rino. Mukuru wesangano rinoona nezvebudiriro muzvikoro kana kuti School Development Association vaBhani Manokore vati zvikoro hazvifaniri kukwidza mari pasina kutaurirana nevabereki. Izvi zvakatsinirwawo nemutauriri webazi rezvedzidzo vakaungana ndoro pavakati votaura neStudio 7.
Zvikoro zvavhurwa zvakanaka chaizvo. Tiri kunzwa kufara chaiko nekuti vana vakawanda vakwanisa kuenda kuchikoro, uye varairidzi vanga varimo muzvikoro vakamirira kutopa dzidzo yemhando yepamusorosoro. Hatina kuona kana kusangana nemhirizhonga vamwabereko ndovachiri kungomhanya mhanya vachiedza kutsvagawo nzvimbo vamwe vachiunzawo kuchikoro vachiita sei sei ndofunga todavira kuti panopera vhiki rino zvese zvinenge zvanyatsotsetseka vana vachinyatsodzidza zvakanaka.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObert Masaraure vanoti vamwe vadzidzisi zvikamu 50 kubva muzana havana kuenda kuchikoro sezvo vasina mari dzekufambisa uye vana zvikamu 30 kubva muzana ndivo vaenda kuchikoro nhasi.
Zvikoro zvakundikana kuvhura shure mekunge varayiridzi nevana vakundikana vese kunge varipo tichita zvamaprofits ayo anga asina kuafektwa necyclone yange yakapiwa warning tichitarisa 8 acho mamwe asiri manyikalendi nemasvingo taona lena attendance iri very low kusvikira vana vanosvika kuma30% ariyo vaatenda kune chimwe chikoro asi varayiridzi vazhinji vakundikana kuenda pachikoro zvikoro zvatataura kana paenda vana varayiridzi17.
Kunyange hurumende kuburikidza nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yakavimbisa gore rapera kuti vana vachaenda kuchikoro pachena gore rino izvi hazvisi kuitika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti hapana nyaya yekuti chikoro mahara sezvo hurumende ichizongokwidza mari dzemitero kuti ikwanise kuwana mari iyi.
Tokutangisisa panyaya yefree education apa zvakakosha kuti tijekese kuti pachokwadi chaipo hapana chinonzi free education nekuti vhen makati mwana wese weprimary ngaaende kuchikoro asingabhadhari mafees it means pane maexpenses anenge aincurred and maexpenses eyayo anozongoda kunge achibhadharwa. Saka pana anozongobhadhara kazhinji mataxpayer ndo anobhadhara kuti hurumende inopedzisira yakukwidza mataxes.
Hatina kunzwa divi rehurumende panyaya yemamiriro anga akaita zvinhu muzvikoro sezvo vandoro vati vanga vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Bazi rinoona nezvekurima nerenjodzi kana kuti Civil Protection Unit ari kukurudzira vanhu kuti vagare vakangwarira mafashamu emvura ayo akukura zvimwe zvirimwa kumwe nezi mudunhu remasvingo uye kuparadza matenga ezvikoro kubhuera nekunkai. Vari munzvimbo dzakaderera ndivo vanonzi vari mudambudziko guru. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzebudiriro nematunhu mubazi rezvekurima vaNicholas Kanjengo.
Nyaya dzemadisasters inyaya dzinobatwa nebazi reCivil Protection, asi munhu wese ari kuti ane kodzero yekuchengetedza upenyu, yekuchengetedza zviwanikwa, yekuchengetedza zvivakwa uye yekuchengetedza zvipfuyo nezvirimwa. Naizvozvo ini sadevelopment practitioner ndinoona zvakanyakukosha kuti kunyanya varimi vanofanira kuva vari alert kana kuti vakangwarira dambudziko irori, nekuti madisaster iyaya mafashama iyaya ari kutaurwa neDepartment of Protection ane dambudziko guru kwazvo kunyaya dzefood security, kunyaya dzezvipfuyo.
Zvinombokonzerwa nei kuti kuzoita mafashamu kudai?
Mafashamu tingati ndo yatingati maresults emacyclones zvichikonzerwa nekushanduka kwaita mamiri ekunze, rekuti mhepo mpengo dzinongouya, madutu mpengo anongouya, mhepo idzombura mpengo dzidzodzo dzinongouya kuda kwekushanduka kwaita mamiri ekunze. Tikatarisa the root cause the climate change, chaona kuti nyaya dzemaindustry zvinoitwa nemadeveloped countries zvavari kushandisa maindastry yavo, kuona zvakare nyaya yeglobal warming ichisimudzwa nenyaya yekuparadzwa kwemiti, zvakare ingati indastry ndo inyanyanya kupa dambudziko irori.
Ndopedzisira ndichitsvagawo kuti veruzhinji munoona vaine ruzivo here rwakakwanira kuti vagare vakazvichengetedza munguva dzakadai?
Yaitika nechekuti dambudziko remaflood rinobata vanhu vari panzvimbo dzakasiyana. Zvimwe zvacho zvinoda kuuya vanhu vakavarayirwa, vamwe vanogona kunge vane ruzivo rushoma. Asi panyaya idzi dzakakosha kuti vanhu vedu varambe vachidzidziswa nguva nenguva. Midziyo panyaya dzemaflood nenyaya idzodzi rwakakosha. Hatigoni kuti vanhu vane ruzivo rwakakwana kana kuti havana ruzivo rwakakwana, asi ibasa remunhu wese, ibasa reprivate sector, ibasa rehurumende, ibasa remaNGO, ibasa revanhu vane ruzivo nezvazvo kudzidzisa nekuyeuchidza mumwe waugere naye kuti nyaya yemaflood, nyaya yemupengo iyoyi idambudziko. Munhu ngaagare akaangwarira uye akatarira chii chiri kuitika.
Saka chenjedzo yamungasiyirewo veruzhinji ndeyekuti kudii vakanjengo?
Naizvozvo varimi vedu vanofanira kugara vakavhura maziso, uyezve vakatarisa zvipfuyo zvavo nezvirimwa zvavo. Vanofanira kuramba vakateerera mashoko eunyanzvi, mashoko echenjedzo anobva kuhurumende kuburikidza nesangano reseed protection. Saka anodayira kuti makore apfuura takatanga dambudziko irori kumanika neprovince, cyclone idai yaparadza zvipfuyo, yaparadza zvirimwa, yaparadza upenyu hwevanhu. Saka nyaya yemadisasters inyaya yakakosha kuru munyaya dzebudiriro.
Avo vangwari nyanzvi mune zvebudiriro yematunhu vaNicholas Kanjengo vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, nevhenyuro yeSABC News yati zvizvarwa zveZimbabwe zvina zviri pakati pevanhu vasere vakafa mushure mekudhirikirwa nemugodhi kuDriekop pedyo neLimpopo nemusi wechishanu kuSouth Africa nekuda kwemafashamu emvura. Vamwe vakafa chizvarwa chimwe chete chekuSouth Africa nezvitatu zvekuMozambique. Mugodhi uyu waicherwa zvisiri pamutemo.
Chirongwa ichi chiri kuuya vana kuAmerica chirongwa chagara chichiitwa makore ese awa. Chinorongwa neUS Embassy yekuno kuHarare kuZimbabwe. Vanotsvaga vana vari muutungamiriri vatingati leadership kumateachery institutions kwedu. Ndo vavanofarudza vavo kuti vaende kuAmerica vanodzidza maringe necivic education, mamiriro ezvinhu munharaunda dzatinogara dzakasiyana siyana. Saka denzo rekuenda kuAmerica nderekuti vanodzidzawo kuti America senyika yakabudirira ndezvipiwo zvatingadzidzawo tikakopawo tikadzoka kudo kunyika kwedu tikazvishandisa zvakakwanisa kuti nyika yedu isimudzire. Saka chirongwa chakagara tichiita makore kubva nyangwe 2014 ndipo takatanga kushanda neUS Embassy ichise organization yeFemale Students Network. Vanga vachingotibatsira kuti tivabatsire kutsvaga vana ivava especially vasikana vaFemale Students vatinofanira kushanda navo. Saka uchaona kuti izvi zvinezvi takutosanganisa kunyange nevakomana nekuti tine chirongo chatakatanga kuorganization chinonzi chemamale champion. Saka takusanganisa vakomana nevasikana avo vane tarizira kana kuti vane potential yemaleadership skills kumateachery institutions nawo. Vana ava vanofanira kunge musecond year kuteachery institution vatovapa attachment vakupinda mthird year. Zvinoitirwa kuti kana vachinge vazodzoka, pavanodzoka kufinal year yavo vagozouya vachikwanisa kuimplimenta zvavanenge vadzidza kuAmerica zvira vachisimudzira dzidzo yemuno muZimbabwe. Maringe zvakanyanangana nebudiriro nekusimudzirwa kwevadzidzi mumateachery institutions vachibatsirana zvakare nemaunivhesities nemakolleges edu. Saka chinonyanya kubatsira kana kuti chinonyanya kunangana nevana vari kumaunivhesiti.
Pari zvino vana vangani vakwanisa kunge vari kuenda kuAmerica uyezve vari kuenda kupi nekupi?
Pari zvino ndisati ndakatarisa seorganization yedu tingati tane more than 30 mastudents ataendesa kubva muna 2014 nandikutaura. Saka zvimwe chizvo chiri gore negore yeorganization yedu inowana vana kana kuti vatatu kana kuti vashanu vanoenda vakamira organization. Asi zvinoreva kuti muZimbabwe munomu tinotowana mastudents kana takatarira Zimbabwe mauniversity ari muno mastudents anogona kutosvika kana kuma 10-15 vanogona kuenda vakamirira Zimbabwe. Uye chirongwa ichika chachibate Zimbabwe chete kunyika dzakaita sana Mozambique muSouthern Africa imomo kumakolleji nemauniversities iwayo anowana vana vachienda. Saka ndingati nhasi vana vanga vachienda vataperekedza vana 4 vanga vachienda vakamirira organization. Saka tiri kunzwa kufara kuti chirongwa chiri kuramba chichisimudzira chichienda kumberi uyezve vari kusanganisira kuvakomana kuitira kuti pavanodzoka zvinobatsira organization yedu kuti muti saka vachanga vari kusvika muna February iko ndipo vanenge vari kuAmerica vachidzidza zvidzidzo.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe, Muzvare Evanice Munando, avo vanoti vari kufara sezvo vadzidzi vana vari pasi pesangano ravo rinoshanda nevadzidzi vari muzvikoro zvepamusorosoro vakwanisa kunge vari pakati pechikwata chasimuka munyika nhasi chakananga kuAmerica kunoita zvidzidzo muzvikoro zvemunyika iyi muchirongwa chiri kukokerwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano munyika dzinoti dziri kuwirirana neongororo dziri kuitwa kune dzimwe nyika dzakaita seAmerica pakuongorora vamwe vanhu vari kuramba vakatarisana nekusamira zvakanaka kweutano hwavo mushure mekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Dambudziko iri rinonzi Long COVID, uye Journal of the American Medical Association yakaburitsa gwaro rezvarakawana muongororo yakaitwa munyika dzakawanda. Mutori wedu wenhau Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano vachiongororawo nyaya yechirwere cheCOVID-19 muzva reLancy Moyo vati hapana ati ave neruzivo kuti zviri kufamba sei pakuti munhu arambe achirwara kwenguva yakareba, kwete mavhiki maviri anotarisirwa kuti ange apora.
Yatinoti long COVID ndezviya zvatai zvainzwa munhu paairwara chirwere cheCOVID zvinozongoramba zvichienderera mberi kunyange iye asisina chirwere, zvakafanana neyatinoti shortness of breath kana kuti persistent and coughing, munhu anoramba achingokosora kana kuti mapapu anononoka kupera mvura yevamwe nekurikavha. Ndozvatiri kutaura kuti izvo zvinoramba zviri pamunhu vamusoro wakanyanya pane imwe nguva, kana kuti kunzwa kushewa appetite mumukanwa kana kungonzwa kupera simba yatinoti excess fatigue. Saka tingatichida kutaura muchidimbu zvakare pamusoro pekupora from long COVID zvinongotora nguva yakasiyana siyana zvichienderana nemasikirwe nemabarirwe akaita kwamunhu.
Muzvare Moyo vatiwo
pari zvinhu hapasati pane test inoitwa kuti zvionekwe kuti munhu ane long COVID, asi munhu akamborwara neCOVID anenge achinzwa zvinenge zvakangofanana nemunhu ane chirwere cheCOVID, asi iye anenge asisina zvake utachiona. Vamwe vanogona kuva nemubvunzo kuti can long COVID, long COVID inokwanisa kuuya ichienda here? Hongu, long COVID inokwanisa kuuya ichienda. Uye kubatwa nelong COVID hazvinei nekuti wakamborwara neCOVID kwenguva yakareba.
Vaendera mberi vachiti nhomba dzeCOVID-19 hadzidzivirire kurwara neCOVID-19.
Long COVID inobata vanhu vakabaiwa nhomba yeCOVID, nokuti nhomba yeCOVID haidziviriri munhu kuti asabatwa neCOVID, asi nhomba yeCOVID inodzivirira udzamu hwemarwadzo anoitwa nemunhu kana azobatwa nechirwere cheCOVID.
Mumwe akambobatwa nechirwere cheCOVID-19 amai naMatry Felicia Mutemwa vaudza Studio 7 kuti kubva zvavakabatwa nechirwere ichi muna chikumi gore rapera utano hwavo hausati wadzokera panzvimbo.
Musana unorwadza still nechifuva chinouya asi hachisi hacho chiri serious. Chandinongotaura ndechekuti handichisiri uya munhu aive zvandaive ndiri before COVID hazvisizi izvo zvandiri manje.
Vamwe vari kusangana nematambudziko pautano hwavo mushure mekumbobatwa nechirwere cheCOVID-19 ndiva Malvin Tarisai Mudyiwa.
The first 2.5 months ndakaenda ndairwadziwa ndichivaviwa zvokuti ndaishaya kuti ndokonya papi, muviri wese waivava. Kubva izvozvo ndakaita constipation zvoreva kuti izvo ndanga ndichitadza kurelisa mabowels angu zvakanaka. Ndainzwa kakuneta chinzwa zvazvakangosiyana chinzwa mutumiri wangu au wakasiyana nezvawanga uri mazuva apfuura. Izvi zvakaitika kusvikira mwedzi yandingati mitatu kusvikira munana December.
Ongororo yakaitwa neJournal of American Medical Association inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90% vane chirwere cheCOVID-19 chisinganyatsopere mumuviri kana kuti long COVID vanogona kunge vakarwara zvishoma neCOVID-19 pakutanga kutapurirwa kwavakaita. Asi ongororo iyi inoti vanozoramba vave kunzwa kuneta, tadza kufema uye kutadza kunyatsofunga zvakanaka vachikanganwa zvinhu zvose zvinokanganisa magariro avo. Munhu ane long COVID anonzi anoita seakakuvadzwa njere kana kuti traumatic brain injury. Madzimai akawanda ndiwo anonzi anoita dambudziko iri kunyanya kudarika varume nevana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk, umo tiri kutaura nezvekuvhurwa kwezvikoro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nhau zvakare. Mutongi mukuru weMatare, Justice Luke Malaba, voramba kuti Matare ari kukundikana kutonga mhosva dzeuori. Mutungamiri wezengeza West mudare reparamende va Job Scala votadza kumira pamberi pedare nekuda kweurwere. Tashuka kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai moina Praxidis Jeremiah PJ munaudze isindebele.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 9 sibandlela 2023 mu Praxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
They want to make further examinations. They confirmed that there is an abdominal ailment that he's suffering from, and they recommended that he be excused from attending court for the next 2 weeks until at least the 23rd of January.
Umeli wezengeza West edalele eParliamente uMnumzana Job Scala ubikwa engasoze enelise ukuya emthethwandaba wamaviki amabili alandelayo ngoba engezwa kuhle.
Sithi ukuvula kwezikolo ku-right kodwana ngalesi simo esikiso kunzima ukuthi sibone ukubhadala ama-rentals nesikolo, into zangibona zisibela nzima. Okwamanje xa kunje so into zikhwelile, asikwanisi ngemali esiyithola, asikwanisi ukuthi siyenze into abantwana babanikele.
Namhlanje izikolo zivuliwe ezweni lonke kodwa abazali abafundi lababalisi bekhathazekile ngesimo esisezikolo, inhlawulo yezifundo ekhuphukileyo lempahla ehlukeneyo edingakalayo. Uhlobo olutsha olwe-COVID-19 variant olumemetheka ngesiqubu esikhulu ukwedlula zonke esezike zabakhona olusanda kutholakala kule South Africa solutshiye abeZimbabwe abasebehlala kulelo lizwe bethukile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umeli wezengeza West edalele eParliamente uMnumzana Job Scala ubikwa engasoze enelise ukuya emthethwandaba kwamaviki amabili alandelayo. Amagqwetha akhe atshele umthethwandaba ukubana odokotela bejelela bakhe bacabangela ukubana angabe iselomkhuhlane wemvukuzane. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngogceleyo.
Lokhu kuphume emthethwandaba kamantshe eHarare lapho umthethwandaba akade usizwa isinqumo kusicelo sakhe sokuba intatheli izindaba zivunyelwe ukufaka ebulenjini ukuqhubeka kokuthonisiswa kwakhe i-live streaming. Igqwetha likaSikhala uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi odokotela bakahulumende labakaSikhala bacabangela ukuba usele umkhuhlane owemvukuzane.
They want to make further examinations. They confirmed that there is an abdominal ailment that he's suffering from, and they recommended that he be excused from attending court for the next 2 weeks until at least the 23rd of January.
Umantshi Mareva Nazogofa uphe isinqumo sokuthi akudingeki ukuba udaba lukaSikhala luthoniswe lubukelwe nguZulu wonke ebulenjini.
The court refused to accede to the request for live streaming of proceedings. Firstly, it indicated that there is no written law that specifically authorizes it to determine the issue of live streaming.
Isikhulumeli se-CCC uMnumzana Gift Siziba uthi bayadana ngendlela uSikhala aphethwe ngayo.
Le nkinga enkulu kakhulu ngendaba ke ye-judiciary yelizweli ngenxa yokubana ke esikubone namhla ke emthethwandaba kuyatshengisa ukubana ke ilizwe lilenkinga in terms of the independence of the judiciary ngenxa yokubana u-Honorable Scala ngumuntu okwakufanele phiwe ibheu ngendlela esemthethweni kudala kodwa ke lokhu ebemncindeze.
USikhala wetheswa icala lokutshotshezela udlakela kwezombusazwe enyatsime kulandela ukuthunjwa kwelunga lebandla lakhe ele-Citizens Coalition for Change uNkosazana Moblessing Ali ngabanakekelwa ukuba ngamalunga ebandla le-ZANU-PF omunye wabo kungumnumzana Pius Jamba Mukandi wase wavuma lokuvuma icala lakhe emthethondaba. Ube emele eqale ukuthoniswa usikhala ngolwesithathu, kodwa amagoda akhe athi ulakho ukungenelisi ukuba khona emthethondaba ngenxa yomkhuhlane osumehlele. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lamhlanje izikolo zivuliwe elizweni lonke, kodwa abazali, abafundi lababalisi bathi bakhathazekile ngesimo esisezikolo, inhlawulo yezifundo ekhuphukileyo, lempahla ehlukeneyo edingakalayo yona engasafinyelelwa ngabaningi kungenxa yemumo womnotho omimanzonzo, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abafundi abaningi abenelisanga ukubuyela ezikolo namhlanje ngenxa yokwehluleka kwabazali ukuhlawulela indleko zonke zemfundo ezigoqela ama-uniform lamabhuku. Unkosikazi Mildred Sibanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi usehlawulele ingane yakhe esikolo kodwa kalamali yokuthenga amabhuku lokunye okufuneka esikolo.
Hayi, imali ayikabikhona kathesi, but hayi list sibe siphile ukuthi sokufunakala sisiyaqeda inyanga naleyi kuyasokumele umntana ebe eselamabhuku akwanileyo.
Abanye abafundi baxotshiwe lamhlanje bevula ngoba bengahlawulanga ifees okuchazwe ngunkosikazi Prosperity Nyathi.
Sithi ukuvula kwezikolo ku-right, kodwa na ngalesi simo esikiso kunzima ukuthi sibone ukubhadala ama-rentals nesikolo, into zangkhona zisibela nzima. Okwamanje nxa kunje so into zikhwelile, asikwanisi ngemali esiyithola, asikwanisi ukuthi siyenze into abantwana babanikele.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Vumani Ndlovu uthi abafundi emaphandleni labo babhekane lobunzima obukhulu obugoqela ukusilela kwababalisi.
Eqinisweni abantu kabenelisi ukuthi babhadale kakhulu nxa sikhangele emakhaya, inengalisebenzi abalamali yokuthi babhadale ezikolo, sikhangele futhi lendlala ekhona yiyo enza kube nzima kakhulu ukuthi abantu bathole imali zokuthi bahambise abantwana ezikolo. Uyafumana ukuthi abantwana abaningi bamile lonyaka ukuthi bahambe ezikolo, bebaza kuma ngendaba zokuthi abazali babo kabenelisi ukuhamba. Nxa sikhangelwa ababalisi, ikakhulu izikolo zemakhaya yizo ezisuka zibe-affected kakhulu, ngoba nababalisi kumele begade besuka endaweni laphakade bekhona, iningi likhala ngokuthi kalilamali yokuthi bahambe bayefinyelela ezikolo.
Omela ababalisi emakhaya kunhlanganiswe Amalgamated Rural Teachers Association, umnumzana Themba Kuye Moyo uthi bakhangelele ukukhalala umsebenzi njengoba izikolo sezivuliwe ngoba iholo lingeneli.
Sezwa amanga amaningi uhulumende asitshele wona ngokuzama ukusinikeza umholo oyiwe siwufunayo, amanga okuthi uzabhadalela abantwana bababalisi ifizi, amanga okuthi ilizwe liyayenza iseplus. Wonke amandla amanga lawo nxa sikhangele u-2023 asinikeza intshukuntshu yokuthi uJanuwari eqala ngibona silama silenhlelo esesizihlelile. January sithi bhunje, siyagcwala izitarada, siyagcwala ku-social media, siyadikitsha, sifuna i-$540.
Umongameli weZimbabwe National Students Union umnumzana Benon Ncube uthi bakhangelele ukuvula emakolitshini emfundo yaphezulu kodwa bazafunda nzima ngoba umnotho welizwe unzima kubazali abayibo ababahlawulela ezikolo.
Sile hlupho eziningi ezidlula lo mnyaka esidlula kuwo ngoba indaba ze-school fees ade sikhuluma ngazo umnyaka sozawaphela zingalungiswanga. Ngikhuluma nje i-University of Zimbabwe ilokhu isiya e-court ihambisa isikolo ngendaba zona ze-school fees, okutsho ukuthi siyaze sifike umnyaka ozawu sufikile indaba leingakalungiswa, and siyazi nje vele ukuthi wonke umnyaka oqalisayo bayakhweza i-school fees. So phezu kwale mali ade sikhala ngayo ukuthi ningi bazakhweza futhi.
Kulandela ukuma manzonzo kwezomnotho ezweni, uhulumende sethembise ukuba kuqala lonyaka uzahlawulela abafundi ezikolo eqala emaphandleni kodwa iningi lithi alimethembi uhulumende ngoba eceleni esehluleka uholisa abantu iholo elenelayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlangothi lwezemithethondaba luqalisile umsebenzi walonyaka namhlanje. Umahlulo omkhulu uJustice Luke Malaba uthi lanxa uzulu ekhonona ngokuthi imithethondaba kayenzi lutho ngendaba zenkohlakalo, bona bahlezi besebenza kadalala ngokwenza konke okusemandleni abo ukuba bonke abantu abaphatheka kunkohlakalo bajeziswe kanzima. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umalaba uqhubeke sithi amadale asebenza ezimele engelabo ezombusazwe abawatshelayo okokwenza, kodwa wasola amagqwetha atshona echothoza imithethwandaba lapho engathokozi ngezinqumo eziphuma kiyo. Kodwa ingcitshi kwezombusazwe zithi kuningi okungenza imithethwandaba ukulwisana nenkohlakalo. Umnumzana Nkosikhona Ncube ngomunye olomcabango onje.
AmaNgisi athi justice delayed is justice denied. Lokho kusitsho ukuthi ukuthethwa kwamacala kunikela ukuthatha indawo ngesikhathi esesiphangephange akushananga lokuthi akuthethwa ngalelo cala. Ngokubona kwami ukuphuza kokuthethwa kwamacala amayelana leze corruption akushananga njalo lokuthi la macala kathethwa in the first place. Singananzelela silama high profile cases eZimbabwe la.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana eBhedi Mpofu othi kumele abantu bancedisane lemithethwandaba ukulwisana nenkohlakalo.
Besicela ukuthi amakhothi enze ngesikhaphakhapha kumbe ngokuphangisa into indaba ezihlanganisela into ze-corruption. Besicela ukuthi bezame ukulwisa sibili i-corruption ngoba i-corruption yiyo ebulala ilizwe lethu. Ilizwe lethu lehle ukuphumelela ngokuya phambili ngendaba zabantu abalobudlelwane njalo abagreedy abafuna ukudla bodwa. So sicela ukuthi bephangise ngendaba ze-corruption, bephangise ukubopha abantu njalo bengayenzi i-cash and release, bengabopha babophile.
Umalaba uqhubeke sithi njengoba ilizwe libhekane lokhetho lonyaka kuqakathekile ukuthi amabandla ezombusazwe alandele yonke imithetho yokulondoloza ukuthula elizweni. Uqhubeke ethi ukulandela komthetho yikho kuphela okungavimba udlakela ngesikhathi sokhetho ukuze lwenziwe kulokuzinza elizweni njalo lube ngolukhululekileyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Bathuthele abantu eZimbabwe kulandela ukutshaywa kabuhlungu kwamalunga ebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ngabacatshengelwa ukubana ngabebandla leZANU PF. Ibandla elibusayo lona lithi kalazi lutho ngabatshayi abantu abambalwa eMrewa abatholakale besemhlanganweni webandla le-CCC. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Bazonde baganunu wabo abakumabandla aphikisayo abathi ukutshaywa kwamalunga e-CCC kuveza ukuba akusalandelwa imithetho yelizwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa eZimbabwe lonyaka. Kubandla le-MTCT uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kalandeli imithetho yelizwe.
Into yokuthi kulabantu abatshaywayo eZimbabwe abantu baze babe lezibindi zokuthi lokho bakwenze befake kuvidiyo ngamafoni abo kuyatshengisela nje ukuthi ilizwe lakithi lisengozini yokuphunyuka ezandleni zemthetho, kugcine nje sokusemahlangeni kusenziwa nguhulumende okhona ongaphi izijeziso ezeneleyo ebantwini abenza into ezinjalo. Kodwa sibona ke abanye bebotshwa behlala isikhathi eside bengazange bathonisiswe, bengazange benze into efana nalale nje engekho ngitsho eduze kwakulokhu esikubonayo. Okokuthi ke labo bantu abatshaywayo ngabantu bezombangazwe abepolitics abamabandla aphikisa uhulumende khona kwenza lokho kukhweze kakhulu engathi ukudana kumbe ukungahlaliseki kwabantu.
Udube uthi kuzaxhozela okumangalisayo eZimbabwe ngesikhathi sokhetho.
Siyakhona kuntando kayiphikiswa, sibuyela emuva lapho esavela khona ngesikhathi sikaMgabe. Siyabuyela nje singagcina sesiyefika lakubo Gugurawundi, lakubo Garikai, lakuphi lakuphi ebesicabanga ukuthi sesidlule, ebesisizwa ngohulumende nalokhona sithi iSecond Republic ichiyene kakhulu kulalokho kade kukhona. Kodwa hayi, lokho kwenzakalayo kuyatshengisa ukuthi lapho esiya khona yilapho esivela khona, akula mehluko. Kusayibandla linye libusayo, kusalisiko linye, kusayindlela nye yokubusa eyokuthi umuntu uyafaka uswazi nxa kuyikuthi kavumi lokho abakutshoyo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Evidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Udlame silubona elizweni lonke luqondiswe kwabe opposition lule njongo yokuvimbela abantu ukuthi bakhethe bekhululekile ngokhetho luka 2023. Ngakho ke ukhetho luka 2023 asoze lube lukhetho olukhululekile, ngokuba lonke ukhetho lapho okusetshenziswa khona izinto ezingekho emthethweni kunye nokwesabisa lokutshaya abantu lezinto ezinjalo alukhululekanga, lubi ngolukhululekileyo. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi abantu beZimbabwe lomhlaba wonke jikelele ungasoli nje kuphela, kodwa uthathe izinqumo eziqinileyo ukuthi kuvinjelwe udlame phakathi kwelizwe, ikakhulu siya ku 2023 election. Kubuye njalo laba abakhangele ngomthetho kunye labezekhi babona ukuthi labo abenza udlame bayajeziswa ngendlela enkulu kakhulu.
Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi abazilutho ngabantu abajayeka buhlungu amalunga SCCC. Omunye wabo ngumnumzana Philip Gawule okubandlaleli.
IZANU PF yona njengebandla lalo lokukhulula ilizwe leli, kambe ingazi rekoda abantu, bengazi rekoda betshaya abantu, kanti pho nxa kungeyibo beZANU PF abazirekodile bese benika i-opposition pho babe ngabantu beZANU PF bonabo. Khona njalo abe-CCC nxa kade bezirekoda beberekoda njani bona betshaywa? Asikuxwayisiseni sikukhangeleni ukuthi kanti vele khona silo kuyinto lokhu kule khanda lomsila yini. Mina umkhanda lomsila wakho angiwuboni. Kodwa ke engithanda ukuthi ngikutsho ukuthi kule sokuvamile ukuthi nxa kusiya kuzayenzwa i-review yama-sanctions ezidera ngale e-America, kube lezinto ezinjengazene ezenzakalayo eziveza ukuthi abantu bangcolisa ibandla leZANU PF. Kuba khona kakhulu, sikubonile ngesikhathi esidlulileyo indaba ezinye ezinjengazabo Magumbeyi lokunye okwenzakeleyo sikwaziyo sukonke ukuthi amapholisa ayiwo akade ekhangele ukuthi umsebenzi lo uyenzakala, wenzakala njani. Yikho engithi mina nxa ngikhangela kumele sikucubungulisise kakhulu, Gibbs, sibe lo mqondo ojulileyo kakhulu nxa sikukhangela kuyinto lokhu ukuthi mhlawumbe kunesandla sokuganga phakathi. Ngoba nxa usithi wena umuntu kade tshaywa wakade rekhoda mbani, umuye umuntu kade tshaywa, hayi mina ndilo. So ngithe ngikukhangela ngakubona ukuthi hayi, mhlawumbe ngxenye, mhlawumbe kulokunye. Asinikeni amapholisa ithuba lokuthi baphenye udaba lolo, baphume lakho abaphuma lakho. Amapholisa kayenza umsebenzi wawo, baphumele into eqondileyo. Mhlawumbe kungasincedisa ukuthi kusilamulele emumeni nalowo khona, ngoba nxa sokusiba isikhathi sokulanda isikhathi sokhetho lapho esinjengasenesi, labo kuvela khona izinto ezinjengazenezi.
Loba bephika abakubandla leZANU PF, iningi labaphikisayo bathi konke lokho kuveza ukuba uhulumende kaMnangagwa ufana xathu nokamuyi uRobert Mugabe. Bathi amalunga ebandla leZANU PF kawavumi ukuba akahlameza uZulu loba engabanjwa xhaka ekwenza. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngoGibbs Dube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umsakazo we-SABC News ubika ubana kulezi dumbu ezithobaminembili zabemba ukungekho emthetheni ngemva kwengozi yokudilikelwa komunye umgodi owemba i-chrome e-Dryhoop esigabeni seLimpopo kwele-South Africa. Abanye balabo abafileyo babikwa beyizizalwane ezeZimbabwe. Umongameli Joe Biden wele Melika usekwethekeleleni kwele Mexico emhlanganeni we-North America Leaders Summit okhangelelwe kungenwa ngosowabo Andres Manuel Lopez Obrador wele Mexico lenhloko kahulumende eCanada, umnumzana Justin Trudeau. Lomhlangano ukhangelelwe ukuphatha indaba ezokuguquka komkhathi, ukusebenzelana kwezomnotho kanye lokuvimba imisebenzi yokuchaphiswa kwezidakamizwa emingceleni. Umongameli Macky Sall weSenegal wethekelele lapho kwenzakale ingozi ebulele yabantu phose amashumi amane 39 kwalimala abedlula ikhulu eyokungqikilana kumabhasi amabili ngenkabazo yalelo lizwe. Uhulumende wazise ngohlelo lwensuku ezintathu zokulila abafele kulingozi. Uhlobo olutsha ole COVID-19 variant olumemetheke ngesiqubu esikhulu okwedlula zonke esezike zabakhona olusanda kutholakala kwele South Africa selutshiye abeZimbabwe bethukile besesabela ukuvalwa kwamabhizimusi okungatshabalalisa imisebenzi yabo lenhlelo zokuziphilisa abaselelazo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko owethulwe kukhasi leTwitter inhloko yenhlanganiso yeStellenbosch University Network for Genomic Surveillance in South Africa, umnumzana Tulio D. Oliveira, iXBB.1.5 variant ememetheka okwelangabi isingenile eMzansi. Umnumzana Oliveira uthe itholakala egazini abalihlole mhlaka 27 Mpalakazi. Ngokutsho kwenhlanganiso ezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization, iXXBB.1.5 luhlobo lweCOVID-19 olumemetheka okwedlule yonke imihlobo esike yabakhona. Okwakhathesi akukabi khona umehluko omkhulu osuthe wabonakala phakathi kwemikhuhlane lezimva ezibangelwa yiXBB.1.5 xa kuqathaniswa lezinye ezibe khona. Lesi simemezelo sesichiye ukukhathazeka kuningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa abasanda kubuyela emisebenzini bevele ekhaya lapho abadle khona ikhisimusi lomnyaka omutsha lesihlobo labangane. Isizalo seZimbabwe umnumzana Jonathan Mbedzi uthi besabela ukuthi nxa kungabuye kuvalwe uhamba lamabhizimusi imisetshenzana asebeselelayo izaphela du.
Kuzoba nzima ebantwini ngoba sibe sesingani sibangconywana sehluma kancane imisebenzi ngathi bisingani yavule eminye kodwa masokunje sokuzoyenza again ukuthi abantu sibe ne kube nalezi zinto zokuthi eminye imisebenzi kuyavalwa kwenzwani abantu simise imisebenzi.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Kholeka Ntube.
Kuyethusa kakhulu lokho esikuzwayo ngoba yes besidlulile ngesikhathi but ngokuphila besingakadluli ngoba umonakalo ubemningi kakhulu odaleke ngale COVID edlulile. So kulokhu nxa kusabuya eyinyanga phezu kwayo futhi ukuphila kuyaba lukhuni kakhulu ngoba amakhampani amaningi avalile ngalo mkhuhlane wokuqala, imisebenzi eminingi yabaphelela abantu. So uma kusiza okunye okungaphezu kwalokho usho ukuthi i-damage yakho liba nkulu kakhulu.
Abanye bathi njengoba iningi labeZimbabwe kungabantu abasebenzayo ikakhulu abathengisa ezidaladeni lemisikeni bangathola amagabha avuzayo nxa kungethulwa imigoqo eyabakhona ngo-2020. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle kule South Africa selugxwayise abangakahlaba amajekiseni okuvikela i-corona ukuthi benze njalo ngesikhathi kusadingisiswa okuningi ngegciwane le-XBB.1.5. Isiphathamandla senhlanganiso ye-South African Medical Association uDokotela Mvuyisi Mzukwa uthi okwakhathesi akukho okufuze kwethuse umphakathi ngalolu hlobo lwe-COVID-19.
We just have to be cautious. As far as we know,
esingakwenza kuphela ukuthi siqaphele sizivikele ngoba uzolwazi baphakathi kokucwaninga ngaleli gciwane. Okuthebisayo ukuthi alikabi nembali yokulalisa abantu abaningi ezibhedlela.
Ngesikhathi kuhlasela i-coronavirus ngo-2020, iningi lezalwane zeZimbabwe abasebenza endaweni zokudlela, ezokwakha lokuthengisa ezitaladeni balahlekelwa imisebenzi njengoba konke kwavalwa impilo yama khwimelele. Kodwa ke kusukela kwesulwe yonke imigoqo yokunqabela i-coronavirus ekuqaleni komnyaka opheleleyo, iningi lemisebenzi ibisihlumile njalo. Okwakhathesi i-XBB.1.5 isitholakala emazweni angamachumi amabili lasichakalombili 28. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Konjalo nje sikhicwa mfundo solwayo ngwenya incwadi kwezempila kahle ukuthi abantu beZimbabwe kumele baqaphele umkhakha omutsha lo owe COVID-19 obizwayo ngokuthi iXBB 1.5 omemetheka kwedlula yonke imkhakha. Ungwenya uthi umkhakha lo ulakho ukubulala abantu abangazivikelanga kugciwane leli. Ungwenya utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi banengi abangalahlekelwa ngumphefumulo nxa bengayekela ukugqoka amamask.
Lapha senginanzelela ukuthi abantu abasagqoki ama-face mask. Uhulumende kazange etsho ukuthi abantu bengasagqoki ama-face mask. Wayethe kulezi ndawo lapho kumele abantu bagqoke ama-face mask. Manje abantu sebasebayedlikile, abaningi abasagqoki ama-face mask. Sithi siyakhangela njalo emhlabeni jikelele. So ubhubhane lolo lwe-coronavirus sole mikakha emitsha sebekhuluma ngabo XBB 1.5 abakhanya bemikakha emibi kakhulu enjalo enamathela abantu ngesikhathi esilutshwana ukuthi nxa bengafika endaweni enjengalezi lapha enhlala khona mina lapha abantu labo engibabonayo umkakha lo ungahamba kakhulu ulimaza abantu abaningi. Yikho ngiyaxwayisa kakhulu ukuthi hayi bantu bakithi i-coronavirus ayizange vele ihambe. Abaningi thina silahla ngama-face mask lokhu siwagqoka njalo silalela sibona izinto ezenzakalayo kwamanye amazwe. Lathi asihlali one ndawo, sihlala e-village okuthiwa i-global village. Indizamtshina zihamba kangaka zivele emazweni wona lawo esibonayo abantu bephela kangaka. Yikho nxa singananzelelanga ngibona ukuthi sizalimala kakhulu ngoba ibhubhane leli alusabuyi njengebhubhane lakudala esilijayeleyo, selibuya ngezinye iindlela zingenela kwezinye izitho zomzimba ezingasomala namaphapho kuphela.
Pho manje kumele kwenziweni babangwenya njengoba sibona ukuthi liyamemetheka igciwane leli?
Ngiyakhala kakhulu ukuthi abantu bakithi sibaxwayise kakhulu ngobhubhane lolu osole mkhakha emibi kangaka ukuthi nxa singaqhubekela phambili sihamba njengani kakula nto embi kangaka emhlabeni. Impilo imphefumulo yethu ingatshabalala kakhulu ngesikhathi esilutshwana. Yikho kumele sixwayisane sinanzelele siya phambili bantu bakithi mahlabezulu singaze salahla impilakahle iqakathekile. Yikho kade ngifuna ukutsho ukuthi ama-face mask le abantu kabagqoke. Ama-face mask ayavikela ukuthi lanxa umuntu ekuphefumulela engaze akuphefumulela ubhubhane oluningi oluza kungena emaphathini. Nxa kungangena ubhubhane oluncane umzimba wakho lawo ungazama ukuba lethuba lokuthi ulwe lebhubhane lele lemkhakha leyi. Pho nxa vele uzasela uhambe ungafakanga i-face mask kukhanya hayi lokhu kubi kakhulu mahlabezulu.
Lo-ke ngusuca mfundo solwayo ngwenyayo ingcweti kwezempilakahle oxokele uGibbs Dube ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lelalele kumsakazo we-Studio 7. Osakaza useWashington DC. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labazali, ababalisi, labafundi ekuvulweni kwezikolo namhlanje. Njoba nasikhathi sesiphelile, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela lamhlanje. Umeli wezengeza West edalela ePhalamende uMnumzana Job Skala ubiwa engasozenelise ukuya emthethwandaba kumaviki amabili alandelayo ngoba engezwa kuhle. Lamhlanje isikolo zivuliwe ezweni kodwa abazali abafundi labo babalesi bekhathazekile ngesimo esisezikolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisa
ngibonga ngokulalela kwenu.
Mpresident Jeremiah.
Ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.